vehlangano rezano PF Youth League vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kutaura nezvavamunangagwa vakafanana nevanhu vari kuda kupandukira hurumende nekuipidigura nechisimba. Saachigaro wezano PF kumanikaland vamubuso chingunu vaudza Studio 7 kuti vechidiki vose mudunhu ravo havazi kuzotambira vamwe vari kuda kupikisa pfungwa yekuti vamugabe vange vari pachigaro kudzimara vashaya.
Mugabe varipo ndo president wedu, ndo candidate yedu 2018, and isusu sevechidiki kumanikaland toti vamugabe is the life president weZimbabwe. Kana vamuzenda wakafira muofisi, vangomu wakafira muofisi, vamusika wakafaura muofisi, vamugabe vanofanira kufawo vachitonga.
Vachingunu vanoti vaimbove varwiri vehondo yerusununguko avo vari kufamba vachikurudzira vanhu kuti vatsigire mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutamba nemoto. Vati zviri kuitwa nevakarwa hondo ava zvakafanana nekuda kugara munhu mupenyu nhaka.
Kutotaura nyaya dzekuti taindosa semaonero angu inini kutopanduka, kutoronga cool and treasonous. Because we all agreed kuti vamugabe ndo candidate yedu. Saka kana vanhu vari kuindosa, vatari kuindose chii, kuindose pai, when you don't have any vacancy kupresidium.
Vaimbove varwiri vehondo yerusununguko vanonzi vari kufamba kumatunhu ose munyika vachipa tsigiro rwavo kuna vamunangagwa kuti vazotora masimba kana vamugabe vabva pachigaro. Asi vachitaura neStudio 7 mutauriri wevakarwa hondo vaDouglas Mahia vanoti vari kungofamba vachiudza vakarwa hondo vasina kukwanisa kuuya kumusangano wavakaita muna kubvumbi navamugabe nezvezvisungo zvakabuda mumusangano uyu. Vamahiya vatenda kuti vari kutsigira vamunangagwa asi vakati pari zvino vari kumira navamugabe.
Isusu zvatati chingoedza kurondedzera ndezvekuti handiti zviya zvinonzwisiswa kuti ami yakasunungura nyika inei inonzi Zanla kana kuti Zipra yakanga ine utungamiriri hwayo. Utungamiriri hwayo, komandi yayo, kana kuti komanda wacho mukuru ndivo vamugabe. Saka pakatorunganwa, panga pakagara pakatongoronganwa. Of course vamwe vakashaika, asi isusu zvatoziva ndezvekuti izvo pane varipo izvozvizvi mukuru wacho aripo ndiye candidate yedu ya 2018, ndivo vamugabe. Asi pavapenyu aripo, anozoteera wacho aripowo futi ndivo vamunangagwawo. Kana tichienda nehayaraki yeutungamiriri wevarwiri worusununguko, vapenyu pari iko zvino. Kana vamugabe varipo, vamunangagwa havana havi yokuvapa utungamiriri, nokuti revolutionary principle yedu inotaura kuti mukuru mukuru anga aigari pfundi.
Vaimbove murwiri wehondo yerusununguko vaIvan Mbengo vatiwo vanopokana nemashoko evechidiki aya vachiti kuita kwakadai zvakafanana neudzvanyiriri. Vambengo vanoti danho rekuti vamugabe vafire pachigaro rinongotorwa chete kana pakatanga paitwa tsvagurudzo kana kuti referendum inoburisa pachena pfungwa yevazhinji.
Ndinoremekedza muonero wavo, asi bumbiro remutemo rezanu PF nezvetairwira isusu mavo veterans taiti tinoda kuti pave nesarudzo inoitwa kuburikidza ngemwazvo.
Vechidiki ava mazuva mashoma apfuura vakanofora vachipa rutsigiro kuna vamugabe avo vava nemakore makumi mapfumbamwe nemaviri ekuberekwa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.